manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 26 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukateerera zvatovawo nemasangano evarairi pane mamwe abuda achipururudza kuti gavhumendi yagona isu kwete hatichatapururudza tirikungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari ishoma kurevaizvo kuti kana ndikaonekwa ndinzapendeka 76% ndinandiri munhu ari kutorwara
Vamwe vashandi vehurumende voramba kutambira mari yavakawedzerwa.
Tiri kuvimba nekunamata zvikuru kuti vanozvionawo havo zvakakodzera nekuti muhomwe medu mazuva ano zvechokwadi zvinhu zvakaoma. Saka ndakamirira tipinzwe mangwana masikati kuti vanenge vabvuma here.
Asi hurumende inoti ine chivimbo chekuti vashandi vakawanda vachatambira mari yavakapiwa sezvo naiyo hurumende iri panyangadza mushore. Paramende yofumura uori unotyisa unonzi uri kuitwa mubazi rezvemari neRBZ. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopedza gore vatora mhiko yekutungamira nyika paine maonero akasiyana pautungamiri hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemari dzavari kutambiriswa. Nhasi masangano ose anomirira varayiridzi asangana nevamiriri vebazi rezvedzidzo pamwe neveboka reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC kuti vazeye nezvemari dzinofanirwa kubhadharwa varayiridzi vachanyoresa kana kumaka bvunzo dzegore rino. Izvi zvinotevera yambiro yakapiwa nevarayiridzi yekuti havasi kuzonyoresa bvunzo kana mari dzavanobhadharwa dzisina kutariswa. Masangano evarayiridzi anoti rePTUZ nereATUZ ari kurambawo zvakare kutambira zvikamu 16 zvakaiswa patafura nehurumende kuwedzera mari yavanotambira. Sangano reApex Council rutarisirwa kusangana nehurumende mangwana kuti vapete nhaurirano dzemihoro yevashandi ava. Sangano rinomirira vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti reHealth Apex Council rarambawo kutambira mari dzemihoro dzakawedzerwa nehurumende idzi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Sangati nemusangano wanga uri pakati pemasangano anomirira varayiridzi Ministry of Education pamwe chete neZimbabwe Examination Council inonzi ZIMSEC. Tangati tikurukura kuti maexams ari kubatwa sei, varayiridzi vacha zvitemo zvavo zviri kubatwa sei pakumaka, pakuindidzirira nepakubhadharana kwacho nemaconditions emararamiro avo pavanenge vachiita basa iroro. Taita musangano unonga kwezvinhambo maawa nokanaita mairi nehafu tapedza izvozvi ende tabuda nezvinhu zvinoratidza kuti pamwe inhu nhaurirano dzedu dziri kubatsira nekuti chokwadi ndechekuti zvabuda pachena kuti zvitemo zvedu zvokuti varayiridzi vabhadharwe basa ravanenge vaita kuinvigilation hatingatiwo masector specific allowances zvinhu zvataona kuti public service commission yakazvitora zvanzi zvakaendeswa kufinance zvozobva zvavo zvoenda kucabinet asi mafigures haasati avapo hawo asi pachirungu vanoti pane principle neagreement yekuti zvinhu izvi zvinenge zvizofanira kunge zvichiitwa nosanga chiri chichemo chedu chatanga tatora position yekuti kana pasina kubudirira nyaya iyi gore narinyore maexams.
Tiri kunzwawo kuti mamwe masangano evashandi vehurumende vari kuramba kutambira mari inonzi yakaiswa patafura tondo rapera nehurumende inoita 76%. Imi semasangano evarayiridzi makamirawo papi inyaya yamambokurukurawo here?
Mukateerera zvatovawo nemasangano evarayiridzi pane mama abuda achipururudza kuti government yagona isu kwedu hatitapururudza tirikungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari shoma nekuti katarisa zviri kuitika paground chikafu chakwira marentals akwira matoges akwira peturu yakwira nemapekerejis ari pakati pe 500 nema600% kureva izvo kuti kana ndikawanikwa ndinzapendera 76% ndina ndiri munhu ari kutorwara kaara tapfungwa
imi sesangano reptuz muri kuda zvikamu zvingani
takataura isu kuti ngavatipe $450 yataitambira muna 2017 woita rechiinda bank rate votipawo mari iyoyo wongotadzwa kuti zvinhu zvakaomera nyika asi kana kuda kugadzirisa problem vanotipawo mari yekuti nesuwoti nemhuri dzedu nevakadzi vedu tokwanisa kurarama
avo vanga vari munyori wesangano reptuz varaymond majongwe vachitaura vari parunhare muharare najonga kandebiri westudio 7 asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende dr sekai nzenza vanoti vane chivimbo chekuti vashandi vachatambira mari yavakawedzerwa nekuti hurumende yakatoomerwawo nezvinhu
takagara pasi government nemawekers musi wechina nguva yakareba chaizvo isu muna july takanga tambopa 50% yesalary yemunhu wega wega and before that kubva january kuzosvika muna july tanga tichingowedzera atinotiwo macushioning allowance asi nekukwira kuri kuita zvinhu takanzwa kugunununa kunoita vashandi kuti zvechokwadi zvinhu zviri kudhura hapana zvisiri kumbodhura zvese zviri kudhura zvichiomera zvikuru vashandi saka pakutaurirana kwedu takazosvika isu segovernment kuti aiwa tateerera tateereresa ini ndanga ndichitaurawo nava muturi vakabata homwe yemumari kusvika tazoti taakuvapa 76% yesalary yavo yavari kugamushira iye zvino zvichireva kuti kana uri pabasa uine title yavanoti general hand kana kuti uchiita basa rekuclina mari yako inofanirwa kunge iri 1023 pamwedzi before that tinoziva kuti yanga iri kana kuma 400 here kana kuma 500 saka apa takanyatsonzwisisa kuti nekudhura kuita zvinhu transport chikafu cooking oil salt sugar sipo zvese zvakakwira saka takati 76% ndinoona iri nani
ko vashandi vari kutiko kudii nemari yamakavapai semanzwiro amuri kuitawo
vakamirira vashandi vana mai Alexander nevamwewo vakati zvamataura tazvinzwa hatizive kuti vashandi vachazvigamushira here kana kuti havazvigamutiri saka mangwana vachasangana vashandi pachavo vonyatsoongorora kuti zvatatora muhomwe izvi segovernment tichivapa vanobvumirana nazvo here kana kuti kwete saka ini sekuonawo kwangu ndiri kuvimba nekunamata zvikuru kuti vanozvionawo havo zvakakodzera nekuti muhomwe medu mazuva ano zvechokwadi zvinhu zvakaoma saka ndakamirira kuti ndinzwe mangwana masikati kuti vanenge vabvuma here zvabva muhomwe yegovernment pakuvawedzera
gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende dr sekai nzenza vachitaura vari parunare muharare komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari nhasi yange ichibvunzurudza bazi rezveupfumi nemafambisirwo emari dzehurumende apo pabuda mashoko ekuti mabhiriyoni nemabhiriyoni akawanda haana kufambiswa zvakanaka makore maviri apfuura sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vemdc vanga vachitatsurana nemukuru wezvekufambiswa kwemari mubazi rezvemari iri vazvine chimwe rovinga churu avo vange vongokakama vachitadza kupindura mubvunzo wekuti sei vakasungirira mari pagumbo rengwe sezvo vange vasingakwanise kutaura kuti ndiani akapiwa dzimwe mari dzacho mari dzakawanda dzinonzi dzaienda kuchirongwa chehurumende chekurima checommand agriculture asi pasina kuziva kuti ndiani aipiwa mari yacho. Hatina kukwanisa kubata vachuru kana gavana weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo asi tabata vabiti.
Tiri kuvhunduka nezvatiri kuona kudhara Minister of Finance ndiye aichengetedza mari dzenyika. Patati na namai Judith Madzorera vari accountant general mari yaisabuda babati zvako mazano zvinotyisa and every day atinosangana tirikuona zvinhu zvinyowani. So nhasi tadzidza kuti muna 2017 kwakadyiwa 2.7 billion. Of that 2.7, 2.16 yakadyiwa through the Reserve Bank of Zimbabwe. Muna 2018 kwakadyiwa 3.3 billion. Of that 3.3 billion, 1.5 yakadyiwa through the Reserve Bank. Zviri kunze kwebudget, zviri kunze kwePublic Finance Management Act. Tazozivawo kuti tine state cap chakuno kuda tagwire nesekunda yake vakabhadharwa mari inopfuura $1 billion dollars. Kwozoita imwe kambani yatatadza kunzwisisa yava tisina kutaura kuti yavazobvuma iyo through accountant general kuti it's a funeral parlor yakapiwa mari inoita iyo 400 million. Yeti tine makambani anotyisa emafertilizer akafanana na Windmill, akafanana na Zimbabwe Fertilizer Company ZFC, ana Sebo Chemical, ana Zimfos vadonho uko, asi mabriefcase company, how do you give a funeral parlor mari inopfuura 400 million? Asi vanasedzuko vachishaya zvekuita. So unori hwea unotyisa and unori uyu watikatyamadza because wakuitwa through the Minister of Finance, whereas in the past Minister of Finance ndiye aitokakatana nematsotsi. I remember ndichiri Minister of Finance rimwe gore vaida kunditengera Blackberry phone. Takazongosiya because bureaucracy yacho yakawanda, masystem akasiyana nemabritish akasimba, but zvaondomoka. Chaora chinichi.
Saka sei komiti yeparamende muchaita sei kuti muone kuti mari idzi dzadzoserwa sezvo dziri mari dzemitero yevanhu?
Chekutanga ndechekuti basa redu kuburitsa chokwadi, we are in oversight.
Deni vanhu vamwe manje ndovakuempaiwa nezvatiri kuita, vanosanganisa Zimbabwe Anti Corruption Commission, vanosanganisa parliament yacho, vanosanganisa Zimbabwe Republic Police, vanosanganisa mavotawo because mavota ane right of recall.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekuti vatungamire nyika kwemakore mashanu mushure mesarudzo dzakaramba kutambirwa nebato guru rinopikisa reMDC Alliance richiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi dare repamusorosoro reConstitutional Court rakati MDC yainge isina humbo wakati tsvikiti wekuti sarudzo dzainge dzabirirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende yava Mnangagwa iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Amnesty International inotiwo kunze kwekukundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, hurumende iri kumbunyikidza vanhu zvakanyanya nekuvarambidza kuratidzira ichingoshandisa nzira dzimwe chete nedzaishandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano iri rinotiwo apo vaMnangagwa vopinda mune rimwe gore vachitungamira uyu mukana wekuona kuti hurumende yavo yaremekedza kodzero dzevanhu. Asi mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vaMnangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda.
Pane zvinhu zvakawanda zvaitwa naPresident Mnangagwa kubva vachipinda kuva mutungamiriri wenyika. Chekutanga chiri chekudzikisa mari inoshandiswa nehurumende pakuita mabasa ayo akasiyana-siyana. Mukatarisa kumasure tangati ne yatinotiyo budget deficit. Saka ndo chinhu chikuru chaita kuti ikonomi yedu ichitanga manje kutanga kuti ichiratidza kuti yaane gwara, yaane tarisiro yekunge ikonomi iyoyo ichizenge ichikura, ichizenge ichizvimirira yoga, ichizenge ichikwanisa kusapota mabasa, ichizenge ichikwanisa kusapota maindastri kuti amuke akanga avharwa, ichigona zvakare kugadzira infrastructure. Saka zvese zviri kuitwa pane pasi pechirongwa chinonzi icho Transitional Stabilization Program takatarisa zvakare pakudzidzana kwatiri kuita nedzimwe nyika taona zvakare kuti hurumende yamunangagwa panguva ino yatava tatoita ma binational commissions nedzimwe nyika dzinodarika 5 or 6 dzinosanganisira vana South Africa vana Botswana nedzimwe dzakadaro dzatagara nadzo pasi tichitarisa kuona kuti ndepapi patingabatsirana kuti ikonomi dzedu dzikure ndepapi patingabatsirwa isu senyika yanga iri kumasure kuti ikonomi yedu iende mberi saka tiri kuzoona izvo kuti mabinational commissions iwayo atoseta president kudhara atoseta groundwork yekuti patiri kuenda kumberi taakuziva kuti nenyika yakati tichadzidzana pakati nenyika yakati tichadzidzana pakati
asika vamwe vakaita sana Amnesty International Dr. Mutodi vari kuchema-chema kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzakutonyanya pasi pavamunangagwa
taona panyaya dzekodzero dzevanhu ndinofunga tine mitemo yanga ichionekwa kuti mitemo iyi inodzvinyirira yakafanana ne Access to Information the Protection of Privacy Act iyo mitemo iri kubviswa tiri kubvisa anonzi mabad laws pachiiswa mitemo inofambirana nezviri kuitika pasi rose
muteedzeri wegurukota ndezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri webato rinopikisa remdc vadaniel fortune molokela kuti tinzwewo maonero avo panyaya yeutungamiri hwavamunangagwa
semaonero edu zvinhu zvatoita from bad to worse saka hapana chinhu chaiyo chiri kufamba nyika yese vanhu vatotambura gore racho riri kutoita kutoremera munhu wese saka vamunangagwa basa vari kukonerwa shuwa
chii chamuri kuti vakonewa apa muri kutarisa zvinhu zvipi
tichitarisa paupfumi hwenyika zvinhu zvatoita bad to worse tichitarisa mafuel queues achiripo electricity load shedding water rationing high unemployment masalaries akatoluza zvari kudhara saka zvakawanda totaura nezvekodzero dzevanhu mahuman rights zvaabed manje zvaawese chitarisa kutsvanyirirwa kwevanhu muzimbabwe saka zvakawanda zviri kuitsa zvirikuratidza kuti zimbabwe harisina remangwana rakanaka upenyu hwakutorema hwakutogwadza saka dai zvichibvira dai vamunangagwa vachosiya basa nhasi chose
asika ivo vari kuti imi vanopikisa muri kunyepa kuti muri kupambwa nekuitwa kafira mberi nevanhu vasingazivikanwi muri imi muri kuzviita munoti kudii nemashoko aya vari kuti nechinangwa chekuda kusvibisa zita rezimbabwe kuti irambe yakatemerwa zvirango
zvinosiririsa zvinonyadzisa kuti mukuru wenyika haasi kuziva zviri kuitika munyika yari kufunga tari kutonga vanhu vacho isusu sesemusangano remdc tiri kufungidzira kuti vari kutotumwa nevanhu ivavo vezapio ndosaka vachiramba kuti zviri kuitika but mafotographs ariko vanhu vachiratidzwa kuti vakatorohwa vese vana gonyeti nevanhu vakadai saka umbowa wakawanda zvikuru saka zvinotonyadzisa kuti vari kuzviramba kuti zviri kuitika but chokwadi chokwadi zviri kutoitika
mungatiudza kuti nyaya yevamwe venyu vanga vasungwa ava yaapapi tichitarisa nyaya yavachibaya
nhasi vachibaya vamira pamatare kuharare uko vakazopiwa bheiri ye400 rpgs vahonorable scala vangari kumatare kubikita uko yaitwa further remand up to 1 November
mutauriri webato rinopikisa remdc vadaniel fortune molokela vari parunare muharare sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga boka rinoongorora pamwe nekutara mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari rezimbabwe energy regulatory authority kana kuti zvera razivisa zvakare kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa kutanga nhasi munyika yose mitengo iyi inenge yakasiyana-siyana zvichienderana neguta rine munhu izvi zvinonzi zvichaomesera zvakanyanya vanofambisa michovha pamwe nemabhazi kuti tinzwe zvizhinji jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wesangano regreater harare association of commuter omnibus operators vacaleb dominic bepeta
chiitiko ichi chiri kuitika hacho asi kutambira zvakadai zvazvitambirike zvinotorwadza zvinorwadza kuti svondo nesvondo zvichingochinja
iyo wanhu vatinotakura vati mihoro yavo yakangomira panzvimbo chete saka vanongova kutoona isu tinenge tikuvakanganisira patai tichichinjawo mari dzatoti mafezi dzavanoshandisa kukwira ti michovha yedu zvokuti haa zvakatomira munyika muno
saka matochinja here mari dzinoripirwa nevanofamba nemichovha
pari zvino handini tisata nehumbowo hwakakwana hwekuti zvatochinja here asi tinodavira kudaro nekuti kuchinja kwaitika pese apa kwaitika masenzi mashoma asi rwendo runo ndinoona kukwidza kwati kwakwira pane dhora chairo rebhondi raisai pamusoro ipapapa saka zvokuti kutokwidzawo chaito papapa ndotarisa kuti pakati pedhora nemasitesei achange achiwedzerwa pane yatinoti mafezi agara aripo
tiri kuonawo kuti rwendo runo vakwidzawo mitengo vachitarisa distance kutokwenzwa mafuta zvinokanganisawo zvakadii urongwa hwenyu imi sekutakura kwamunoita vanhu
ndingangoti pari zvino ndiko kutanga kunyatsoona kuti zvakadaro zvinoitwa zvokunzi mafuta osiyana pakuti taundi netaundi voita mutengo wayo ndokutanga kwazvo kuzviona papepa zvichibva kuvamiririri vehurumende kuti ndo chimiro chiripo kuti taundi netaundi voita mutengo wayo yemafuta kuti ukapinda mutaundi ine mutengo wavo taundi ine mutengo wayo zvokuti kana kuti titi tikati taundi iro toripinda tochichinja kuti kwatinoita mari kutakura vanhu pano kubva pano kuenda apa yakuchinja nekuti mafuta achinja nekuti dhorobha iri rasiyana nekwatabva tikukazive chiomera weruzhinji zvakanyanya zvekuti kufamba kwacho vanhu vachatoomerwa apa vana vechikoro vatakutasatukumasvoga mutera vanenge vachidzokera kuzvikoro saka vese vachaomerwa vabereki vachaomerwa kuti vadzosere vana vavo kuzvikoro
sangano renyu rinongotarisa motokari dzinenge dzichifamba mukati meHarare chete here kana kuti munobatawo kunze kweHarare kana muchibata kunze kweHarare ndedzipi nzvimbo dzamunee muchienda
sangano redu rinobata hongu vatakuri vanotakurwa mumadhorobha zvakafanana neHarare yacho iyoyo saka greta Harare yacho tinozopuwa yatinoti yodzokera pachirungu radius yaunoti 150 kilometers radius ndiyedu iyoyoyo saka tine vamwe vedu vano makombi anotobata kunana murehwa vamwe vachitosvika nekunana mutoko kwese ikokoko nenzvimbo dziri mudhuze zvakaita sana marondera ana bhindura nzvimbo dzese tinobata
murongi wemusangano musangano revemichovha regreater harare association of commuter omnibus operators vadominic bepeta vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara munew york dr tererai trent vapiwa ruremekedzo rukuru nhasi munew york makare apo chiumbwa chavo chebronze chaparurwa pedyo nemuzinda werockefeller center pamwe nevamwe vane mukurumbira vakaita samuzvina bhizimisi oprah winfrey vanoita zvemafirimu muzvare nicole kidman mutambi wemaolympics gabby douglas nevamwe kuti tinzwe nezvenhoroondo yavo uye kuti zvinhu zvakamira sei kunew york jonga kandemiri westudio 7 abata mutori wedu wenhau marvelous muhlanganya uye anga ari pachiitiko ichi
tingati urongwa hwafamba zvakanakisisa chaizvo taona isu vakaveza zvivezwa izvi vanonzi jili namak vachiwanikwa ivo vachiita chirongwa chavainge vainacho munew york nhasi apo vaparura chivezwa chavo vachiti ivo chivezwa ichi chachakakosha nyanya chamaitererai trend nekuti ndivo mudzimai wekuafrica wekutanga uyezve wekuzimbabwe wekutanga kuti awanikwe achimira pakati pemadzimai akadai savana oprah winfrey pink nicole kidman jane goodall kate blanchett janet mock tracy dyson cheryl strand najb douglas mutambi wemitambo uyezve kuti amaitererai trend basa ravo ravanoita rekubatsira veruzhinji nyanya kuurungwe kwavanoshanda ndozvaita kuti vawanikwe vaine chivezwa chiri muno munew york pakati peguta chaipo nhasi
ivo dr trend vatambira sei ruremekedzo urwu
dr tererai trend vati ivo vanga vari kunzwa kuda kuchema vati ivo havasi kunyatsoziva kuti zviri kuitika izvi nyadenga ari kuzvivhura sei nekuti vari kuti ivo munhu akawanikwa iye achirodzwa ari mudiki asati abvazira vakawanikwa ivo vachiva nevana vanosvika ivo vana vachiri mudiki vasina kana chikoro chei chatingati o level asi vakatanga kuti vaende kunonyora O level yavo, vakaita A level yavo, vakazowanikwa vachiuya ikokuno kuAmerica, vakadzokerazve kuenda kuchikoro. Saka nhasi vati ivo zviri kunyanya kuvabata pamoyo kuti mabasa avo awanikwa achiremekedzwawo.
Wataura iwe Marvelous kuti Dr. Trent vanoshandira kuHurungwe. Vanenge vachiita nezvei kuHurungwe?
Dr. Trent vari kuwanikwa ivo vachiita mabasa ekuvaka kana kugadzirisa zvimwe zvikoro zvemunzvimbo iyoyi yeHurungwe. Dr. Trent vakawanikwa vachipiwa ivo mari nemudzimai ane mukurumbira Oprah Winfrey inosvika iyo 1.5 million emakore apfuura kuti vawanikwe ivo vachibatsira mukumutsiridza zvimwe zvikoro zvemunzvimbo iyoyi yeHurungwe zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Mutori wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari kuNew York achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tinenge tichitarisa nezvekusvitsa kwavamunangagwa gore vachitungamira nyika.
Mukuru anoona nezvekugadzirwa kwemishonga mubazi rehutano, amai ropafadzai hove, vanoti Zimbabwe haisati yaita tsvagiridzo inoburutsa pachena kuti mbanje inoshanda semushonga wokurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, kunyange hazvo mbanje yava kubvumidzwa kurimwa zviri pamutemo nevanhu vanenge vapiwa maresonance ekuita izvi. Amai hove vanoti mutemo uripo unoti mbanje iyi inotanga yaitwa mishonga yemafuta nemapiritsi yotengeserwa nyika dzine mitemo inobvumidza kushandisa mbanje semushonga kwete kuitengesa muZimbabwe.
Mutemo uri kuti kana mbanje yarimwa poitwa value addition muno kusa exportewa mashizha asi kuti exportewe oil, kuexportewe iyo vane vapiwa malicense kana vakange vazogadzira mushonga voexporta iri mushonga vachiendesa kunyika idzodzo dzakatoita tsvakurudzo kuti inoshandiswa nenyika idzodzo dzakatokwanisa kuita tsvakurudzo dzatova nemitemo yokuti varwere vavo vanokwanisa kushandisa mishonga iyoyo.
Amai hove vanoti hurumende haisi kubvumidza munhu wese wese kuti arime mbanje sezvo ichityira kuti inoguma yoshandiswa zvisiri pamutemo. Amai hove vanoti kuti munhu apiwe resonance rokurima mbanje anofanirwa kutanga aratidza humbo hwekuti kune makambani ekunze kwenyika anoda kutenga mishonga inogadzirwa kubva mumbanje.
Tikatarisa mutemo wedu zvakare iwoyu unonzi Statutory Instrument 62 of 2018, vanopiwa malicense kuti varime vanotofanira kutaridza humbowo hwekuti vanotova nemarket yekuti vagonotengesa mushonga uyu.
Imwe nyanzvi munyaya dzembanje Dr. Zorodzai Maroveke vanoti danho rehurumende rekupa vanhu maresonance harisi kutambirwa nevakawanda vagara vachishandisa mbanje muchivanhu semushonga unorapa. Dr. Maroveke vanoti mbanje yagara ichishandiswa munyika chirungu chisati chauya.
Pandakambosanganawo nevechivanhu havawirirani nekuti pave nemutemo wekuti asi nekuti ivo vagara vachitoshandisa mbanje ikurapa. Saka vanotongoona semumwe wemishonga yechivanhu yavanoshandisa.
Asi Dr. Maroveke vanoti kunyange hazvo Zimbabwe iri kuomesa musoro panyaya yekuisa mitemo yembanje iyi, kune vamwe vari kutenga mishonga iyi zvisiri pamutemo, izvo zviri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda inofanirwa kunge ichivaka hupfumi hwenyika dai Zimbabwe ichibvumidza kuti mishonga iyi itengeswe munyika. Nyika dzakawanda dzakabudirira kusanganisira America dziri kushandisa mushonga unogadzirwa kubva mumbanje mukurapa marwadzo nezvimwe zvirwere zvinobata mitezo. Sangano reUS National Academies of Sciences rakatambira makore maviri apfuura kuti ichokwadi kuti mishonga inobva mumbanje inogona zvikuru kupedza marwadzo muvanhu vakuru. Kambani yeWaters Co yekuAmerica inonzi yakapa bazi reutano mushina unokosha madhora ekuAmerica zviuru mazana mashanu munguva pfupi yapfuura. Mushina uyu uchashandiswa pakugadzirwa mishonga yembanje uye mukuita ongororo yemishonga yakasiyana-siyana muzimba.
Tinotenda zvikuru ropa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina tandekile muhlanga munau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ukuthi izinto zonke ke zicina sezikhwela ngezilinganiso ezifanana nalezo okuyazokukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbenisa amabhasi besiza emsebenzini.
Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla lokunye izaqhubeka iqonga.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze ama-license ukuthi si-trade ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushotha kwemali okwenzakalayo, ngoba abantu abasezitridini labo babuthi imali yonke and sikwazi ukuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi loku tshontshelwa kwabantu sokuzabangcono consistent into ezi-professional.
Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo yokwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga, njalo le mbadalo yogada amabhasi lemichova layo ikhuphuka ngesikhathi iningi livele lisehluleka ukuziphilisa. Ngesikhathi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi ilitha yedizili yona isikhuphuke isuka ku-$9.36 yafika ku-$10.32. Yona ke ilitha eyodwa ipetulo ikhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12, kodwa kathesi isiku-$10.01. Intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. EVictoria Falls ilitha ipetulo ikhuphuke yafika ku-$10.56, ePlumtree laseBeit Bridge iku-$10.43, eWange $10.52, njalo koBulawayo isibiza i-$10.39. Ukucubungula ke lolu daba sixoxele umnumzana Bert Nico Bebe ongumqondisi wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe.
Thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke, ngoba amafutha anakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha anjele dizili. Kubangela ke ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana nalezo okuyazokukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbenisa amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi ke besokusenza ukuthi izisebenzi besezi-citizens asezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo, kukhangeleleke imali abagada ngazo besiza emsebenzini. Ngibonani ukukhwela-ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeit Bridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi-ke izinto ezithwalwayo zonke zigcine ziqonga ikuthwala kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi-ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya nge-pipeline esuka e-Mozambique. Abesefika afikele e-Harare. Nxa esesuka ke-Harare esiyezindaweni ezithiyeneyo athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha ke ziwasa ezindaweni ezithiyeneyo. So esingathi ngesilungu transportation. So nxa kutransportwa khonaphana utransporter kumbe ngithi umnikazi wemota eyabithwele uyabe ufuna laye ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka eHalale ewabuya lawo ke koBulawayo kumbe seVictoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufice ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare labo abawathenga koBulawayo kumbe eVictoria Falls. Kubangelwa yikuthwalwa kwawo esesiyasiza kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Petniko Pepe, umqondisi wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe, sixoxela ekoBulawayo. Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakampani atshintsha imali ngokusemthethweni ngoba sebephiwe imvumo nguhulumente. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Amakhampani lawa atshintsha ngesilinganiso esiphezulu kulesabo siphatheleni, njalo uZulu usegijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola leMelika belithengwa ngetshumi lasitshiyagalombili ledola leZimbabwe i-$10.80. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi koBulawayo, umnumzana Musa wenkosi Ncube, uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze amalayisensi okuthi si-trade ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushotha kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasezitridini nabe bababuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshentshelwa kwabantu sokuzabangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeirut Change uthi ubona kungela buqilo obukhona kodwa ethi ulovalo ngokubhala ibizo ethi mhlawumbe bengalandelwa bekuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
Uhlupho engilubonayo from ukuba lovalo nje ukuthi paperwork lesifila sengazombe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thina foreign currency ithatha ngaphi kukanti emgwaqweni ukuzitshintshela kube yimfihlo yakho uthi wena uhambile watshintsha.
Oyisakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sindisiwe Bango uqathanise amaBeirut Change akudala lakhathesi ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeirut Change alungile sibili. Nxa engasebenza njengalokho kwakusenzakala kudala. Ukuthi wawusithi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali, wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeirut Change, umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Tina esiphumi vele esitridini kuda besithola khona impilo thi ngoba kuthi amsebenzi so indlela esisebenza ngayo thina ukuthi sibesitshela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeirut Change. Abantu bazabe belokhe bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeirut Change la sephiwe imvumo ukuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani ngoba abantu awasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-US dollar ama-rand bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeirut Change bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhe ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone ulinyathelo elihle bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Odokotela baseZimbabwe bathi umama wezomnotho olokhu uqhubeka wonakala usuphazamisa umsebenzi wabo ikakhulu kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima udokotela Francis Chawora utshele umhlangano wabodokotela kuyona le impelaviki eHarare ukuthi lesi simo sesifike esibangeni sokuthi abasenelisi ukuqhubekela phambili bezinakekela bebiza inhlawulo yanyakenye. Lokhu kufakazwa ngudokotela Joel Tapi.
Imali sizuzayo ekusebenzeni la aseneli ukuthi senelise ukwenza umsebenzi wenu.
Abezima bathi inkinga ukuthi imali okumele bayihlawulise izigulane yabethwa emthethweni ngedola leMelika kwathi ngokumiswa kokusetshenziswa kwalo kwadala inkinga. Odokotela bakhuthaza ukuba amalunga awezima bengahlawuliswa inhlawulo ukuba ngamalunga. Udokotela Tapi ugcizelela kulokho.
Nxa sibalutshwane ukukhala kwethu akuzwakali ye isifiso sami ukuthi ngamadokotela wonke engeza sibe part of izima. Umbono wezima umuhle kakhulu, kuhle ukuthi angabanye bethu bayakubona kunokusiza sihlanganiswe ndawonye ukwenza ukuthi sibe lama ideas, faka ama ideas ndawonye sibone ukuthi singazinceda njani njengamadokotela, not only ukuzinceda thina nokunceda i-nation at large.
Amalunga awezima abesedlula kancane amakhulu amathathu 343 ngomnyaka 2017, leli nani laqonga laya kumakhulu edlula kancane kwayisikhombisa 711 ngomnyaka wedlulileyo ka-2018 lehla laba kumakhulu amahlanu 505 lonyaka. Okulenani elincane sikhangela inani labodokotela bonke ababhalisiweyo elizweni. Ophethe isikhwama sezima udokotela Mukhungunukwa uthi ukuguqulwa kwemali esetshenziswayo kubangele ubunzima obukhulu kumisebenzi yabo, ikakhulu ukuhlelwa kwezimali zabo. Amabhizimusi asemsebenzini wezempilakahle lawo angene kulumbuthano. UZanel Ncube usebenzela iPopulation Services Zimbabwe.
We are looking for our partners. Our bluster is on ukuhlangana nabo, sikwanisa ukusebenzisana nabo wonke.
Population Services Zimbabwe ilamakliniki kuyo yonke indawo kwele Zimbabwe, ibe isisiba nama outreach team abantu abaya endaweni ezingafikekiyo kalula. Lohlelo lwama Star Blue Clinics benikeza ulwazi ngokuhlela imuli kungelambadalo. Abamabhizimusi agocela alungisa imithi lama laboratory angene lawo kulomhlangano. Umnumzana Lobhengula Dube umela iDutch Lab.
Silama products ethu la amakhulu ayazakalayo odokotela labo abawaziyo sebesikhumbuzana nje ukuthi uyabona kule product ethile, kule product ethile, kule product ethile.
Abezima bathi bayazama ukuba ngumlamulankunzi phakathi kukahulumende labodokotela bezibhedlela ngesikhathi odokotela laba bekhalala umsebenzi okuyinto eyabajumayo. Bethi lokhu kwagcina uhulumende sebona ngani bona bayinhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi, kukanti ngakwelinye icele odokotela bezibhedlela bebona angani bama kucele likahulumende. Umphathitambo obona ngezokwelatshwa udokotela uPhathaya Moyo utshele umhlangano wezima ukuthi uhulumende selungisa umthetho ozalawula ukusebenzelana kwabo njengabodokotela lamankampani aphathisa kundleko zezigulane ama-medical aid. Amalunga ezima akhocela ama-physicians, ingcwethi zokwelapha abantwana ama-pediatricians, ama-obstetricians, ama-gynecologists, ama-anesthetists lama-surgeons. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Kukhetho lwakuqala lokhu eleZimbabwe lathola uzibuse owayengumongameli Robert Mugabe engekho. Kwathi kusenzakala abantu bathaba becabanga ukuthi sokuzaba lenguquko elizweni. Kodwa abacubungula ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu abanjenge-Amnesty International bathi kukhanya lonyaka kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukuthunjwa, ukubotshwa kanye lokutshaywa kwabantu ngabezomvikela. ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Collins Ncube.
Ngibona engani uPresident Mnangagwa uthe eqala umsebenzi engani ufuna ukwenza into ezehlukeneyo kulo former president uMgabe, but siyayinanzelela ukuthi akula consistency. Kuyaqala lokhu kwekele, kuqale lokhana kwekele.
Abe e-Amnesty International labo bakhala ngokuthi umnyaka lo kube lokuhlukunyezwa kakhulu kwabantu.
I think in the history of Zimbabwe, asizake sibone isosha lingene emgwaqweni lithwele umbhobho. So kwalo nyaka kube buhlungu kakhulu, and masikhangelwe ngoJanuwari kwabotshwa abantu abadlula kubo 957.
Ungathi yikho sokubulele na intuthuko yomnotho welizwe?
Kakhulu sokubulele kakhulu, ngoba akula muntu onga-investa elizweni lapho kugijima khona ipolisa anytime. Akula muntu onga-investa abangekho shuwa khona, ngoba kathesi sikhuluma kunje sokuve-new currency zinzola. Asazi ukuthi ikumini okunye okuzatshintsha kwezomnotho welizwe, ngoba na izinto zitshintsha zinjalo. Wonke umuntu uyabe ekhangele emile. So ezomnotho welizwe seziafekthe kakhulu, i-policy inconsistency lokuthawa kwabantu khona lokhu. Akula muntu ongafaka imali yakhe ize ngayo naleyo.
Kodwa abanye phela ngabathi usezamile ukuthi aphathe inkohlakalo ngokubeka ama-commission.
Yeah. Sikubonile khona lokho, and then njalo masikhuluma ngezakhi ngesikhathi engena e-ofisini wathi ufuna ukuyintsha iguqule. Sabona abantu bebotshwa esithi catch and release, bayabotshwa bafume kusasa.
Abanye njalo ngabathi izijeziso zenotho ezabekelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga ngokunye kokongezelela kunhlupho zeZimbabwe.
Kuyangezelela njalo la ihulumende akala mzamo ayenzayo ukuthi at least athi respect ama human rights, ngoba sinanzelela ukuthi izibhera ikakhulu ikhuluma ngezinto zona lezi zenzakala kathi seZimbabwe ukuthi abantu bayathunjwa, abantu bayathaywa.
Umnumzana Collins Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe uxoxa loPraxedis Jeremiah ekobulawayo. Kodwa umphathi umsekeli kamphathi intambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoti uthi izijeziso zenotho yizo ezibangela inkinga eziseZimbabwe, esithi njalo isikhathi sisesesifitshane ukuthi umongameli Mnangagwa engabe esefeze zonke izithembiso azenzayo. Ngakho-ke abantu kabamnike ithuba. Live Talk namhlanje sikhangela osokwenzakale elizweni phakathi komnyaka lokhe umongameli Mnangagwa ifungiswe ukuthatha intambo zombuso. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso ye-International Community of the Red Cross eZimbabwe bathi kungumsebenzi wabo ukusiza lapho okuthe kwaba lomsindo lodlakela olubangela ukulimala kwabantu bengathathi hlangothi, bengakhethi muntu, njalo besebenza bezimele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abe-Red Cross bebonakala kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kwengxabangxoza ebangelwa ngokunjengokutshengisela obekuqoqwe ngabe-MDC lapho kulimale abantu abambalwa ngemva kokutshaywa ngamapholisa abekade ehlome ngenduku, intuthu ehitshayo, ama-tear gas kanye lebikhafulwa kusetshenziswa imibhobho. Isiphathamandla esebenza sikuhlangothi lokukhulumisana lozulu khona e-Red Cross umnumzana Kim Stambuli uthi lo ngumsebenzi wabo njengenhlanganiso ezinikeleyo ukusiza lapho kulimala abantu, kungaba sendaweni lapho kubuthana khona uzulu okubalisa enkundleni lapho udlalelwa khona imidlalo etshiyetshiyeneyo egoqela inguqu emihlanganweni etshiyeneyo ezombusazwe kanye lalapho kulokutshengisela. Wengeza uStambuli ethi Kabakali ukusiza abalimele ngemva kokuba kube lodlakela ngemva kokutshengisela sekulimela abantu. Njengoba lalapho kudutshulwa abantu mhlaka 1 ngoNcwabakazi nyakenye basiza abambalwa ababelimele ngemva kokudutshulwa labalimalela ekutshayweni ngabezomvikela. Umnumzana Jenesani Ntungakwa ocubungula ezombusazwe ikakhulu ngokuphathelane lembali yebandla lezombusazwe le-PF Zapu ufakaza okuhle akubone kusenziwa ngabe Red Cross Society.
Kungabe kuyikuthi njalo babona okwenzakala ngoJanuwari laphana abantu batshaywa abanye badutshulwa kwabanzima ukuthi kungene abantu lakho International Committee of Red Cross kaninginengi ilakho ukuzivikela ngombala womsebenzi. Akumelanga bedutshulwe, akumelanga betshaywe. Yisizivumelwano esabhalelwana ngamazwe abe phakathi kwawo. Kutsho ukuthi bona mina ukubona kwami bathatha ukuthi lo sokuwumsebenzi wamazwe abe ezihlupha ngeZimbabwe. Ngawusese ngumsebenzi wamaZimbabweans kuphela.
Unobhala enhlanganisweni yamabandla ezokholo lwesiKristu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha. Yena uthi kuyiwona msebenzi wabo lowo ukungena lalapho kulwiwa khona ukusiza abalimeleyo.
I-Red Cross ibonakala njengebandla eli-independent ukuthi elikudingayo ikusiza labo abalimeleyo. So siyakubonga lokho i-Red Cross yakwenza mhlaka 16 siyathemba izoqhubeka njalo yenza lo msebenzi ngoba uma kuzwenzakala okunje abantu bechengisela kube lo msindo kuzodinga amabandla abukeka njengane a independent. So umsebenzi obalulekileyo kakhulu ukuthi iRed Cross iyathatha isithunzi sayo.
Isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare umnumzana Victor Dube laye uncome umsebenzi owenziwa ngabe Red Cross ukusiza uZulu olimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa etshengisela.
Abantu ababusayo sebezakala ukuthi khona nxa kule zinto ezinjalo vele ukwenza ngokokuhlukuluza abantu ngokulimaza abantu. Bebalimaza njalo iRed Cross layo ngingazi ukuthi basikelwa ngubani umbeni ngamazwe aphandle aseyakubona ukuthi akula lapha akungenzwa khona ukutshengisela kungela kulimala kwabantu. Esuke sabayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzaba njalo kumanye ama-demonstration kumbeni kuzaba hlupha bona ababusayo ukuthi hayi into enjeka iyasiyangisa sifuna ukuyibona.
Lanxa abeRed Cross laba bengazange bathanda ukuveza inani labalimala kulokhu kutshengisela, bathi sebasize abambalwa ukubalisa owesifazane olimele kakubi wasiwa esibhedlela ngolwesihlanu olwedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kulezizalwane zakwele South Africa ezithi zifuna ukuthi kuxotshwe abantu bokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe kusukela mhla zimbili kumpandula. Abantu laba abakumabandla aphikisayo, ezinye izisebenzi ezidabuka kwele South Africa labangela msebenzi, bathi bazavimba imigwaqo yonke bangene emafekithali lapho abazabe bexotsha abantu bokuza abangela maphepha. Kubikwa ukuthi okwamanje sebehlukuluza abadabuka kwamanye amazwe abatshayela izimoto ezinkulu ezithwala impahla esetshenziswa emazweni atshiyeneyo. Uhulumende kaSiri Ramaphosa uthi kazilutho ngokufuna yilaba. Omunye wabo abaqhuba lokho ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi sebebikele uhulumende ngabazakwenza ngeviki ezayo. Uthi abakufunayo ukuthi uhulumende alungise okuhlupha abantu abadinga imisebenzi labasebenzayo asebethola iholo eliphansi njengoba abantu bokuza bevuma ukuholiswa imali ephansi ngabaqhashi. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngethu September sicabanga ukuthi kumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa. Nakumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa, sizozama ukungena emafemini konke la kukhona khona abantu angaphandle. Kusho ukuthi abantu abangebona baseSouth Africa abangengene ngaphandle kwemvumo yaseSouth Africa. Khona abantu abangena ngendlela e-right eSouth Africa, sinabo odoctor esibadinge ngaphandle baseSouth Africa, sibazi ukubaphazamisa. Abafike bangena ngendlela e-right. Kodwa labo bantu esithola ukuthi bangena kwezinkaphandle zaseSouth Africa, bezovuma imali ey'ncane, kanti eSouth Africa zalwa. 1912 kukhona i-National Congress, zasilwa kufelwa abantu. Silwela izwe ukuthi sithole inkululeko kuleli zwe. Ekugcineni manje sekungena abantu angaphandle bazovuma uqiki imali mhlampe o-2500 imali esithi eSouth Africa incane 3.5 uma uhola imali encane eSouth Africa. Uma ngathiwa 0.4 ngaleyo ndlela kusho ukuthela iSouth Africa sekumele singafiselwa abantu la. Lokho ngeke kuze kwenzeleke impela, ngeke sesivume lokho.
Lizavimba njani? Labe livimbele emgwaqweni, labe lenzeni?
Emgwaqweni yaseSouth Africa yonke yabona enkulu sizonqumisa abathwaphi kiyo, yabona amatraga alade,
ngiyabona
ama-hotel trays izovela inqumo ephakathi nomgwaqo mhlampe N3 N12 yabona M11.
Lo ngomunye wabantu abafuna ukuthi kuxotshwe abokuza abasebenza kwele South Africa bengala maphepha aqondileyo. Ucele ukuthi igama lakhe lingavezwa. Ukuze sihlaze udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso emela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa.
Sihlala sikhuluma laye uhulumeni kodwa azange sikhulume laye ngendaba ka-2 September ngoba thina sikuzwayo ngama-voice messages kasikwazi ngoba nabakwenza lokhu, kodwa selokhu kwaqala indaba leyo xenophobia ngo-2008 sihleli sikhuluma laye uhulumeni, sihleli sikhuluma lazo inhlangano ezimele abantu be-South Africa ukuthi lokho kungalungiswa njani ukuthi abantu bengachayani ngoba sakubona ngo-2015 esiphingo laphana eThekwini sikubonile futhi kwenzakala ngendaba zama-truck drivers. Sike sahlala phansi labo abachayela ama-truck ababuya eZimbabwe lakwamanye amazwe. Uhlupho esilalo thina njengesikhuluma lohulumeni yikuthi ama-truck drivers kukhanya kibo kuba nzima ukuthi bangene inhlangano ye-union. Sasikhuluma labo ukuthi ukuze silungise kuhle udaba lwabo yokuthi kumele bangenele inhlangano ye-union. Manje kukhanya bona bathi bengangeni i-union bayaxotshwa emsebenzini. Xa sikhuluma le-union efana nesathawu eyomele abachayeli bama-truck, labo bakhala ngokuthi kunzima ukubamela ngoba kabekho phakathi kwe-union. Labo futhi abayiba bahamba bechaya abantu asomalunga e-union bazakhela i-association yabo bengama-South African drivers abahamba bengena emafemini.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye eseJohannesburg. Isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika, uDokotela Tererai Trent, namhlanje uphiwe inhlonipho enkulu lidolobho lapho ahlala khona eleNew York, khonapha eMelika lapho kuphawulwe isithombe sakhe enzikini yalo eRockefeller Center. UTrent ube phakathi kwabesifazane abadumileyo abanye abayizinothi esinjengo-Oprah Winfrey, uNicole Kidman, umdlali wama-Olympics uSheryl Strayed labanye. Ekhuluma lo Mavela Simhlanganya uye weStudio 7 uthe ujabule okwamagama ngokuphiwa linhlonipho. Singakehlukani namhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha izimoto okuhambisa namhla ekuseni, iningi lithi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga. Iningi lamukele ngempono ehlukeneyo kwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa kwafikisa umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.